Hondo iri pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas iri kuratidza kuti iri kuenderera mberi tikateerera mashoko akaturwa nemutungamiri weIsrael waBenjamin Netanyahu. Anoratidza kuti ivo nemauto avo havasi kutarisira kuti hondo iyi imire kusvika chikwata cheHamas chakanda mapfumo pasi. Tikateerera zvavakataura mazuva achangopfuura, zvinotoratidza kuti vakasvinga pakurwisa chikwata cheHamas ichi chavari kuti chikwata chematororo uye chinofanira kukundwa. Saka kunyange zvapo pakaitwa zvekuvhota kuUnited Nations zvakaratidza kuti vazhinji, nyika zhinji dziri kuti hondo iyi imbomira vanhu vawane kubatsirikana, inonzi pachirungu iya humanitarian aid, vapokwane kubatsirikana nechikafu, zvekupfeka nezvimwe zvinodikana pakurarama kwevanhu. Hazvisi kuratidzika kuti pane kumira kuchaitika.
Munoona pane zvingaitwa here nemamwe masangano ekunze nedzimwe nyika kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichipera?
Masangano akazvimiririra akaita sana United Nations anofanira kutemera zvirango kudivi rinenge riri kuramba kumisa hondo. Vanofanira kutaura zviri pachena zvakasimbarara kuti hondo ngaimire. Kana paita divi, ringava divi reIsrael kana kuti reHamas rinenge raramba kumisa hondo, kana vanoramba vakuchirwisa vamwe, ivavo vada kutongerwa zvirango zvakaomarara kuti vazive kuti hondo haina kunaka uye hondo kana yanzi imire inofanira kumira.
Munoona pane zvingawanikwe zvichitarisana nenyika yeZimbabwe here kana hondo iyi ikaramba ichienderera mberi zvakadai panyaya yezveupfumi nezvimwewo?
Nyika yakaita seZimbabwe, nokuda kwekuti zvinhu izvi zviri kuitikira kure kwatingati kuMiddle East, pane kunowanikwa nyika yakaita seZimbabwe, uyezve nokuda kwekuti hapana zveupfumi zvinonyanyaitika pakati penyika yeZimbabwe nenyika mbiri dziri kurwizana idzi. Saka handinyanyise kuona hangu chakanyanya chingaafekte nyika yeZimbabwe pahondo iyoyi iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas.